last time ndakaenda kuchipatara ndienda kuchipatara ndibva ndiite operation pachest pamwoyo apa sau ndibva vatanga kutodhirena ropa ranga rimanga vachitika mwoyo wangu wazarirwa neropa ropa racho ragwamba futi saka ndiranga vachidhirena vakupedza kudhirena afunga vakaita kuma4 days vachidhirena ropa racho vakupedza kudhirena kavakaita ndibva vakazobva vonditi ava padhuze kubuda rechifaisi ndobva ndabuda handina kubuda hangu kuenda kushenda kanikurimo mukati umomomo ndobva vazonditi rechi7 ndobva vakazonditi discharge ndobva ndabuda so kubuda kwandakaita ndakazoti ndakudzoka vangu nditi ndidzoke kucheck up ndobva ndadzoka kucheck up kudzoka kucheck up kuya kuya ndobva vati vari kuda mari 99,544
iri chi US dollar iri kana kuti rand kana Zimbabwe dollar
rand so ndobva ndatarisa ini handina kana rand handisi kutomboshanda ipapo ndakatongobvawo kumushavo seripi kudhara saka ndoda kutombozama kuti vefemili vandipe mari vabva vandipa mari so haina kusvika kwose ukoko ndakangozoenda nenari nayo votosvika kwokoko nanhasi vakanditorera mapepa ndobva ndadii ndadzoka kumba nanhasi ndiripo amba ndatoda mapiritsi pamwe ndikwanisa kuenda kuhospital inokwanisa kunondibvunzabvunza zvakawanda anondoda futi chii maasilamu chichi
saka chipatara chamaa maenda kwamakaitwa operation chipatara chehurumende here chekanzuro here kana chipatara chakazvimirira inganzi private
ya lakeste time chipatara chandaendandaenda cheprivate ndandichida kundobvunza ndikwanise kuwana mapiritsi so pakusvika ndokubva ndabvunza vakati azotoda chipatara zvinofanira kuti iende kuhospital ndobva ndaiswa kuranguwa vakinda ranguwa ndobva ndakanosangana neoperation chiishi ndiri pakuzobuda pakuzochajiwa mari dzose idzi
saka operation iyi yakapora here zvokuti mama akudzokera kucheck up kana kuti ichitori ronda risati rapora rinoda kunge richitotariswa
saizvo zvizvi riri kurwadzira mukati so kuti nditofamba as a big problem handikwanisi
saka iye zvino izvi muri kuwana mishonga here kana mapiritsi zvokuti muri kumboshandisawo kuti marwadzo adzikire
mapiritsi ndikutoashayiwa ndiroenda kumashops maybe kana ndine chimari so now I don't have money handina mari
tinonzwa kuti muri kuchemawo kuvana vezimbabwe kuti vakubatsirei rubatsiro rupi rwamuri kutarisira kuvana vezimbabwe
kuti unonge akwanisawo ndeupa unongobudisawo paanapo maybe ndingakwanisa kubatsirika
asi chishuo chenyu ndechekuti mukwanise kuunganidza mari inoita 99,500 rand
mari iyoyoyo ndingaita makore ndisina mbobvira ndaiunganidza since from ndichikuva handisati ndakamboiunganidza ndisingazivi zvangu kuti hana mwari achida maybe ndichirarama zvinokwanisa kuitika mara pakakura pakareba pano parefu
saka iye zvino muri kugara sei musouth africa muri kuchengetwa nehama here kana muri kuzvigarira pache zvenyu
iko zvino ndikuchengetwa nehama ndikuchema kuti dai ndaitowana mari ndiende zvangu kumusha
saka kuti muende kumusha munoda mari yekushandisa
ekuenda kumusha ndakangowana yekukwira chete kuti ndiende kumusha beta ne kundobhadhara pabhodha ndokuenda zvangu kumusha
saka mune mhuri here mudzimai nevana
vana vari kuzimbabwe vari kuzimbabwe